wanaokafa wanima makuwa matembe Mozambiki eZambia yeAngola eTanzania avasati vaonekana compensation avafana vakangonyika ndo vari kuita dyarisa renyika yes hatikange tichirwa takange tichinzira kuti nyika isunguke Zimbabwe vana vagodya rifa renyika yavo asi kana rikange raakutorwa nevashoma mazimbabweni acho akanga achibikira sadza zimbamaramba pfunge mutoko kudhari wenyu kuchonocho kuhurunge kuende ukoo pasi ukoo kugaza province kunanatira kuti vanhu ivavo ndo vari kutambudzika nhasi nekushaya migwagwa yakanaka nekushaya makirika ane mishonga asi koita vanhu ava nefilti rich vachifamba pamusoro penyika yevanhu vari filti pua
asika iyo hurumende ichitaura inomboti zviri kukonzerwa nenyaya dzezvirango ndo zvaakutaura vamwe vacho kuti goridhe ritengeswe nemukoto
iyo javha anga achiita showachirolex rolex inogadzirwa kuswitzerland that talks a lot kana manga muri pazvirango uye akazowana kuvafilti rich kokuti anopfeka gold agopfeka newachi yekuswitzerland nyika irimumasanction kuzotenga dzimota kuzotenga dzindege nyika iri mumasanction mugoyerera kuti masanction ndoari kuti tiite basi iyi aha ndoda kuti migoyedze kuvabvanyira nyaya iyoyo yokuti herino gold racherwa nemaartisinal miners herino gold racherwa nemakambani makuru makuru vachitengesa vese gold kufidelity gold iyaraa kufidelity ndoporojekti yakazvinoziva yekusimambira kuti hanzi kunzewo kuti inorambisira tinovharirwa mari iyo yemaamericans mbinga idzozi dzadiko kuya nemari yacho muno dzine mari idzo dzadii kuya nemari yacho muno iri mumabhegi woya votenga iri kuita vetobako mbinga idzodzo dzamadizo dzinotenga kuodziri kuvai kuvi futi vari kuya vanizotengera vanefore kuvi kutona vari kuvanhu vanizotenga nefore kuvi vava vanadiko kuya vanizotengera munhu nefore iyoyo asi kugoitwa aselected issue kugoenda munhu anozviita arogensi dzekuti iam effectively number two to the president kureva kuti ari kupiwa confidence idzo dzenyaya dzekuti atauri kuti ini ndiri number two kuti number two kuna president kuvaisipurezidendi aripo kureva kuti ari kuitwa dirii dzati haana basa kana paita panyaya dzeu yekusimbagira gold
mubvunzo wekupedzisira munotarisira kuti vamunangagwa vaite sei nezvaburitswa neaujazira kusvika pari zvino izvi
apa vamunangagwa vana chavanongoita vamunangagwa vana chavanogoita iye zvinoizi vari kuti rikava musaikadelic shock